Zvicha tibatsira zvikuru because kana tikatarisa tourism kana kuti dhorobha reVictoria Falls inorarama netourism. Saka kutanga kweZimbabwe kubhururuka kuya Victoria Falls kwemazuva ese Zvicha tibatsira zvikuru because even iyo mari ichavapo kuVictoria Falls tachitarisa nyaya yetourism.
Pari zvino vanouya kuzoshanyira nzvimbo iyoyi yeVictoria Falls vanga vari kushandisa chii kusvika ikoko?
Vakawanda vanobva kuSouth Africa vanogona kushandisa motika dzavo, even vanogona kushandisa maoverlander trucks, but vazhinji vavo vanoshandisa ndege. Saka kuuya kwemadaily flights eZimbabwe zvinogona kusimudzira tourism.
Pari zvino pane dzimwe ndege dzanga dziri kusvika ikoko here uyezve dzanga dzichiuya nguva dzipi?
The British Airways ndiyo inosuka kuVictoria Falls, and then South African Airways ndekune Namibia ndiyo zvinosuka kuVictoria Falls, but ndofunga hazvikwanisi kumaintaina matourism flows anosuka kuVictoria Falls.
Imi semaonero enyu tinoona kuti eZimbabwe yanga iri kuuya ikoko katatu pavhiki, vanozokwanisa here kunge vachiuya zuva nezuva sekutaura kwavari kuita makatarisa mamiriro akaita zvino?
Zimbabwe yanga yakatarisana neproblem yemanagement nemapayment emasalaries, but ndinehope kuti vanogona kusustaina maflights avo, kana kuti rather iprayer yangu kuti vasustaine that because isusu tinorarama netourism namatoe ndokuti igara ichiuya kuVictoria Falls.
Tombotarisazve kuti makatarisana nemusangano mukuru weUNWTO muna August, zvichabatsira sei kuitira kuti vachauya vachishanya pamusangano iwoyu vawane chekufambisa?
Chabatsira zvikuru because iko zvino kana tichitarisa maairways maBritish Airways, South African ETTC, ndofunga madaily flights eZimbabwe anogona kubatsira zvikuru because vashanyi vanenge vavawedzera. Ndofunga zvichavabatsira zvikuru kuti vasuke Victoria Falls nenguva, izvo kudzokera nenguva.